Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Monday, March 21st, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the make or break meeting between President Robert Mugabe and the Liberation War veterans.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you're listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the make or break meeting between President Robert Mugabe and the Liberation War veterans.
There is bad blood between President Robert Mugabe and his fellow Liberation War veterans. Mr. Mugabe on Friday said some war veterans wanted to force him out of power before his term ended. He said the meeting with the former fighters expected to take place in April would iron out some of the differences, but vowed that he could not be pushed out of power.
The war veterans are alleging that Mr. Mugabe has abandoned them and he is now siding with a faction in the ruling ZANU-PF party called Generation 40 or G40. This is a faction of the war veterans that many say also includes First Lady Grace Mugabe. And the war veterans are also alleging that Mr. Mugabe's government has abandoned them.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Yes, yeah, so good. Mm. Wadiwa tuti tinge chitaura nezwe ku netsana kana kuti nezwe kuitika muzanu PF umo vakawanda vari kuti musangano uyu wapindwa na pongwe yangova batamupfupi vachaziye pfumo robaya. Nekudaro mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakazivisa nemusi wechishanu vari kubhindura kuMashonaland Central Province uko kuti vachaita musangano nevakarwa hondo kuti vaone kuti vangagadzirise sei kusawirirana kana kuti ropa rakaipa rave pakati pavo. Vakarwa hondo yerusununguko vari kuti vane zvinhu zvakawanda zvisina kuzadzikiswa nehurumende kusanganisira nyaya yekuti vana vavo vasikwanisa kuenda kumabasa uye mari dzavo dzepenjeni hadzisi kuuya kana kunonoka kuuya nezvimwe zvakadaro daro, uye vari kuti vakawanda vavo vapera kudzingwa mubato reZANU-PF nevamwe vari kuzviti G40 kana kuti Generation 40. Kipsi.
Yebo kambe Blessing, cha kuhleke indaba yetu lamhlanje. Yey, zuruka ndaba lingalinjani tina ngapha siyaphila sibile kuzwayo. Ye, nga sikangela ke siphosa amehlo gatshana mpitshana. Siyabona ukuthi ke khona ngale kuZANU-PF kungani sokulobuzima mpitshana. Njengoba ke siyakwazi ukuthi umongameli Robert Mugabe seleminyaka 92. Kunapho bakhona babonayo ukuthi umdala usekhulile. Ngakho sokumathi bathatha isikhundla leso ukwenza ukuthi iZANU-PF isale lokhu iphefumula. Sikhuluma nje ke kulomhlangano okumele ube khona ngenyanga ezayo. Umhlangano lo uyabuyisenziwa umnumzana uRobert Mugabe elama war veterans. Kuna ngale kumele kukhulunywe okuningi kakhulu, okunye kwakhona kugoqela khona ukulwisana okukhona kubandlaleli. Siyakwazi ke ukuthi kulabanye abazibiza ngokuthi iGeneration 40 kumbe iG40, kuzobuya abanye abazibiza bethi iTeam Lacoste. iTeam Lacoste leyi ikanyangazane ikhokhelwa nguEmerson Mnangagwa, yena engumsekeli kamongameli. Kube sokusithi ke iG40 ingaphansi ke sizokutsho njalo ingaphansi kuka inkosikazi Grace Mugabe. So ke lina lithini kambe ngalokho kwenzakala kuZANU-PF langomhlangano lowo okumele ube khona? Ye, ngenani kuhlelo Zulu, sixoxeni, khulumani sizwe.
Mm-hmm. I think, Gibbs, we have our first two guests are lined up. First, we have Mrs. Margaret Dongo, a war veteran and also former president of Zimbabwe Unity. That was Zud, right?
Zud, yeah.
Yes, and also Mr. Honorable Joseph Chuma, ZANU-PF MP and Central Committee member. Good evening.
Good evening.
Mm-hmm. Let's start with you, Mai Dongo. We talked earlier on and you said war veterans must just boycott this meeting with Mr. Mugabe. If you can expound on that.
It's 35 years after independence. And tichiri kungotaura nemagari newelfare yavo zvinhu zvinofanira kunga zvakaiswa pasi patakatanga muna 1980 kuti makomrades edu tichazovabata sei, tichazovawandudza sei paupenyu hwavo, vachazobva sei kuti vabvise mumiritary kuti vazonobatanawo nevamwe, uyezve vachaona rubatsiro rwakadii. Saka moti 35 years after moti vanhu ngavachienda kunonzwa president vanonzwa zvichimo zvavo kuti vada kunoadressa nyaya yewelfare, kutsvinya kwakadaro ini ndinotonzwa kurwadziwa. These people vakatiita torment, vakatiita torture, vakatiita impoverish as war veterans. Ende kana paine war veterans asingaoni zvinhu zvakadaro kuti dambudziko rapindwa nemawar veteran rakatokura nekuti vakuitwa fanika shamu yekurovesa vanhu. Ukada kufunga kuti zveshuwa vanhu ava vari kuda makomrades nemazvo here kana kuti aiwa, nekuti vazhinji vacho vava kuti vasevenzesa semaladha kuti vaende mumapositions aripo. Hongu zveshuwa tiri kushushikana, vazhe vazhinji chaivo vari kutambudzika. Sendinoti vanoitwa shamo ndechekuti mukatarisa nguva yekutora minda yaka yanga ichingozi makomrades ari pamberi kutora minda, makomrades vakatora minda iyoyo. Mugobvunza kuti vangani vari muminda iyoyo? Minda iyi vakatorerwa futi nemashefu zvikapera, zvikanzi kwaita gore rekupiwa mamechanization yekuimprova muvanhu mapurazi macho. Bvunzai kuti vangani varwi verusununguko vakapiwa mapurazi, vakapiwa zvimajenerekazvo, matractor yavo mamwe akatozara akapakwa mumapurazi emashefu, haana zvaari kuita. Majenereta mahombe tutu akapakwa, haana zvaari kuita. Ivo vacho kuti vaone maresources dzavo ekuti vavandudze upenyu hwavo mapurazi havana, asi vari kungoteera mashure zvisina. Umwe bhutsu yakatobhenda ndozvandi kuti aiwa, inguva yekuti vaite protest kuti aiwa taneta. Nguva yekungoti daidza kana taane matambudziko. Iye zvinezvi kwane G40, kwane Lacosta, kwane People First, kwane chii. Iye zvinezvi kwachoda kuvayuza futi kuti vaite shamo yekurovana. Makomrades ngavati taneta.
Thank you so much, Mai Dongo. You heard there, Gibbs from Mai Dongo. She's saying it's now time for the war veterans to draw a line in the sand and say enough is enough. No one has been taking care of their welfare for the past 35 years. And she's alleging that most of them are just used by some senior officials in the ruling ZANU-PF party, but they have nothing to show for it.
Let's check whether Honorable Joseph Chuma is there. I am told that his phone has actually dropped. Let's come back to you again, Mrs. Dongo. Now, at the end of the day, is it a question of the war veterans talking about their welfare, or is it a question of them asking the president to step down? What do you think they're actually going to say, you know, to him?
Let me tell you, comrades, they've already made the wrong precedent from the start. Ivo vaingadai vakati pakutanga pavakatanga 1980, munoziva vasamura mashero vakatombotaura vachiti imimi soka munoda kutongwa nemunhu ane background yechikomredi komrediwo. Kudai vakati pakutanga ipapo vakati isusu semawar veterans tikudi kutarisira zvakati nezvakati nezvakati paupenyu hwedu. Saka havana kunge vakazvitaurisira izvo, havana kunge vakazvitaura. Zvamabvunza izvozvo zvokuti mungati makomredzi vangati vamugabe ngavachienda, izo zviri kune vanhu vese vemuZimbabwe havati makomberedzi vega kavano vanotonga nyika ine makomberedzi akasunungura povo kuti vatonge pamwe chete nepovo saka izva kutoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vaone kuti chii chinofanirwa kuitwa hazvisiri kumakomberedzi ega but makomberedzi yanguva yavo yekuti honaika makatishandisa kwenguva refu inini chandinoda kuti nditsanangure makomberedzi iwavo kuvapo kwavo ivavo makomberedzi avo pamusana pasali Hefron Mugabe akakwanisa kufinansa inini the launch year war veterans in 1987 akabvisa 30,000 yakatonesa naamugabe kuti 30,000 ireleaswe isusu tikwanise kuita launch yedu and akazviita through child survival and dai pasina iyeye ingadai izvozvo pasina war veterans dai pasina iyeye first welfare yamurikutaura nezvayo yakatanga 1989 pakazoti makomberedzi ndo vakanovharira vamugabe kustate house vakati hamusi kubuda tikuda ma50,000 ndo pakazoburitswa 50,000 ma$50,000 aya akanzi ngaapiwa makomberedzi apiwa makomberedzi kudaro mamwe vakainvesta vachiita kuinvesta mune makambani havana kana chavakaona futi kubva ukoko saka dai vanhu vachinyatsoziva nhoroondo yacomrade kuti comrade agara achiseenzeswa sembato I think ivo vanofanirwa kustandard vanofanirwa kumirapa vonyatsotaura vamugabe kuti vamugabe isusu hatisi kukuzondai asi zveshuwa muchiona zvinhu zviri kuitika ka zvanyanya ndezvekuti makore akura makore awanda 35 years ingadai vatochinjana nevamwe maleaders avo vakagogotiri vese kuguruma ingadai tisimbonetsika nepower rengo iyoyo ingadai pakatopinda umwe akaitawo tem akapedza umwe akapinda akaita tem akapedza umwe akapinda akaita tem akapedza saka ivo vanozorwadziwa rimwe gore vaakuchizoona kuti vaakubva ichizotorwa nevamwe vanhu vasina kurwa rusununguko saka I think ivo makomberedzi vacho ngavabude pachena vasaroembwa vakaviga mupini vanyatsotaura kuti chef makaita nezvamakaita makore akwana chitarisaiwo kuti vachatonga vachakanganisa papi muvape advise because vakazonzi vafira pachigaro pakazotorwa nevamwe vanoona sei kuti vari kukanganisa pakati
Thank you so much. Maidongo, please do stay on the line. I think we now have Honorable Joseph Chuma. Honorable Chuma? It appears
that's it.
We are having serious problems there with this line. Honorable Chuma? No luck at all, Gibbs. For those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the meeting between President Robert Mugabe and the war veterans that is expected to take place around April. Of course, there appear to be bad blood between Mr. Mugabe and his fellow war veterans. First, on the welfare of the war veterans and also the direction the country is taking. Tinemwe mutereri kuBotswana mukoma pedzai makadi.
Ndipo makadi iwe.
Aiwa tiripo nyaya iri mudariro mainzwa poitwa sei.
Regai ndimbo pamuchidimbo ndanichida kutanga kuvhunza kuti iyo ma war veterans avari kudaya. Vari kuda kuinkluda vana maidongo ivavo here kana kuti vanoda kungotora vanga vavainavo vavakadzinga
ipapo ndopasiri kuzikanwa kuti munhu wese here kana kuti vari kuzano chete regai timbozive kuna maidongo maidongo mamakoko avo here
hadisati tambudzo handifungi kuti tinobvumirwa nekuti pari kutotaurwa kunzi pari kudiwa vanotisapota zano isu munoziva kuti takasodzingwa kuzano 1995 saka kuenda kunenge uchitotya kuti apa hazvina upenyu hwangu here mukati bhozi zvakatonyatsotaurwa kuti pari kudiwa ivo mawar veterans ati kusapota zano saka handifungi kuti tinodiwa isu
manzwa mukoma apedza aitaura henyu tenzi
maidongo vari raiti pakuti mawar veterans ngavarambe kuenda kunokurukurana vamugabe ngavaregere zvavo kuenda kunokurukura nokuti hapane chinobuda ikoko uko kunotaura mashoko ezano avanoda kunoteerera hakuzi kuti vanoda kugadzirisa dambudziko ramawar veterans hapana ravanokashirika
hapana chinobuda
dzimwe dzenguva ipapo mungatozonzwa vamwe vasungwa
mhm
vanogona kuzonosungwirwa ipapo kuti ah matati kudonzi matati kutsvagai ndati kuwana ipapo
aiwa tinotenda zvikuru nguva pedza iri mukuda muchirongwa chedu tinotenda zvikuru you heard there from pedzai in Botswana he is saying he supports the stance that Maidongo has taken to say war veterans must simply boycott the Gibbs.
Ake sizwe ke umnumzana Sibusiso ukuthi uthini kula ngale goli baba Sibusiso kunjani yeah kunjani goli kona
Right,
yes, so the phone and Utisu is a Nandika cool pain.
All right, you're losing my.
Yes, I'm going to write that civil. Yeah, what in whatever.
I'm not fooling us, Utum Saravati and Rapa, a Matapele and like a flower. Who's an inevitable amount of the town at a Matapele?
I see that cleaning some of Alapokayans and who is a more veterans wonky. You would travel against cover as that prince or a clock.
Ukufanele bonke bayele.
Ye, kumele bonke baye Harare khona ngani?
Alright, akona ngababiza kodwa ngiboni phela usizo lwakhona, nganti yena ufuna ukuzokwanikani.
Asilaqhelisa ukuthi uyabanikani. Kodwa wena ubona ngazani bangaxoxani khona ngani?
Hayi, angithi manje sekuzovota, kusho ukuthi nje ufuna ukuba robha ngayo nale ndlela, mhlawumbe uzobafakela kancane ukuthi bamvotele ngoba ungathi ukusekelo soluluncane kubo. Yeyoba besilwa kanje epartini yami.
Ye, kodwa kukhanya ngizani okunye abakhuluma ngakho ikhona kade kula mahungahunga ukuthi abanye babo bathi kumele ayekele umsebenzi ngoba sekhulakhulile. Bangamtshela khonokho?
Hayi, na sekhulile umdala kanti ufuna ukuzeyomela egodeni njengenyezwa yini ngoba iminyaka la isiyisitho phela kusavumi lapha. Kumele achi umdala wekufaka omnye umuntu manje ngoba kuyaliwa nje laphana kuzongena ba noma kuzongena uma unkosikazi wakhe
ubona ngani angangena yini
awuzongena ntiyabefaka omnye
I guess Sibusiso siyabonga
amabandla la zama ukuthi bagqugquzele zama ukubambana yiyo phela esenza ukuthi ukuthi zani ikwazi ukuqhubeka senze ngoba vele seyifile kodwa ke nabo ngendlela abantu ngakhona ezikhundeni la amaphathi la amanye hayi sizojabula mhlawumbe gifti ma senze simfisela lokufa
hayi akumela ngifisa into enjalo bantu
vele umdali wehlula ukuphuma yabona sibhacile ezizweni khonapha siyatshaywa senziwa yonke into kubalekele ekhaya
Yes, yakuza kakhulu kodwa kumele angifisele umuntu omdala utathi akhabe igaba lokho ngabe kunzima mfowethu.
Hayi kodwa kurongo kithi hayi kumele achiye kuphela naphumo lomdala.
Ah ubone ke Sibusiso ngiyabonga kakhulu mnumzana uphendwe phela kusasa. Yes, yabonga kakhulu. So that was Sibusiso in South Africa he was saying that maybe the president is going to meet these war veterans because he's now canvassing for support, you know, ahead of the 2018 general elections. So he says maybe the president is very ambitious about his plans for 2018. By the way, he's a candidate, right?
I get. Yeah. I think now we have Honorable Chuma. Honorable Chuma?
Yes, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us. We are having problems with your line. Yes.
Yeah. I think the line that did say thank you today.
Now, Honorable Chuma, your take on the significance of this meeting between Mr. Mugabe and war veterans?
The president is outlining clearly why he actually wants to meet war veterans. And so there's no need for speculation or adding on or subtracting from what he has said. I think the fundamental issue now is wait for that meeting to come and hear the outcomes from that meeting. But what I wanted to quickly add in into this whole matrix is that we must always remember that the War Veterans Association is an affiliate of the country of ZANU-PF. And therefore, in their meeting, I was listening to all the previous speakers talking about asking the president to step down and stuff like that.
Unfortunately,
yeah, that number has got a problem.
Cut off
yeah.
again. As it mm. namkoma Isaac, vari parunare. Makadi mkoma Isaac.
Hey, makadi zeni to decision.
Aiwa tirina ni mkoma Isaac tipe ufungwa zeni.
Ya fungwa zangu tete kuti mau zete na ya vana ane ndiza tuti ni kuti zvona zangu. Vana makada kuona kubva 1980. Kusika nhasi uno vanhu vari kushatana mugabe chete mugaba vanhu havadi nokuti makada kuona kuda kuti vazotirwa mari yavari yaiti vakatiwa ma3000 vanga vatodemonstrata mugaba vanga sikabhode kuvapa nhasi uno tasvika pakuti kwaane MDC vanhu ava makada kuona kuti vanhu vakasenzeswa kuinvhita mapurazi kuuraya vanhu right nhasi uno taane nyaya dzemuzanupf dzokuti mugabe ada kuti mugabe akaite president hanitizvoka nhasi uno mugabe uyoyo aona kuti izvo kana pangavhetani akanga aripo nenyaya yavo yokuti koeoeta kuti izvo zanupfaisakatonga munhu asaenda kuhondo nhasi uno vakuda kuti vanhu vasina kuenda kuhondo vatonge manje hana gres ndokubva vatanga kuvarova maovhetani aya mugabe nhasi aona kuti vanhu sapota handitisina zvakare auda kudzoka kana vanyengetedza bati tinondiwadzona njeo kuti vanhu ivavaka mutana kuti musachiparonda kumitinga nochapiwa mayogati kunge vana vadiki votanga kufarira futi kunge vana vadiki ndaandiri kuti maovhetreni vashandiswa ngavachimboti aiwa mugabe chimboita zvakutoni nomukadzi wako because makada kuona maovhetreni ese apera kudzingwa muzanupiefu hapasina achiripo bozada kuti tione munhu asara sofa zvichitekela mai uyu munhu angagwa rangosarara azita uovhetreni wake kana nokunzi ungwena ungwena hapasi sina vanhu vakapera kudzingwa vese isi saka inini zvandikuta nzotai maovhetreni dai vanga vachikwanisa kuona kuti aiwa time yakwana yekuti they worked for liberation yevana vemuzimbabwe vana kuti tichata liberation yamugabe vaida kuliberata vana vemuzimbabwe now if it for the liberation vana vemuzimbabwe they must stay mugabe aiwa iwewo pako pakwana aitiri kutenda taona mumwe munhu wani anongoti aiwa mugabe kwataya kunopowa tichedza taya kuti chibva 1992 tichachachachaita mudhara uyo saka ini ndandiri kuti maovhetreni they must go to that meeting vosikaochallenja mugabe kuti aiwa step down because ivo chacha wofeya yavo ndinogara navo kuno ndogara kugure kunoko vane dzivatsvitsi vapera ende makada kuona vari kutambura vasina hembe huchidzabvaruka kana vokuzvitora havaende saka iutii kuti chavakaendera kuhondo hapana anda mugabe they must just tell him kuti no mudhara taka kusevha ende aperi ndisevha asibeki hapana inonzi reciprocation kuitiranapa mugabe must step down they must challenge him to do that samunangagwa am advising him to step down in earnest because achabveza aida kudzingwa futi zvapamudhuri opezera ava munhu wemangamanga zvakare saka ndikoshodhaanaaa zibraket yokuti maovhetreni ngavachichallenja mugabe kuti aiwa takushandira zvakwana
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Isaac nekupinda muchirongwa chedu you heard from Isaac there saying you know he's saying the war veterans must go and attend that meeting but they must tell Mr. Mugabe in his face that enough is enough it's time he steps down
yes ngahambi ke kukosikazi Dongo sike sikhulume lo mnumzana umongameli baba umongameli kunjani khona lapha eJos Nomzala Mongameli uyangizwa? Ya amafoni namhlanje mfowethu azicha second sibisala sibambeni nix. So okay, what to say ku Mrs. Dongo? Ukona icukwane?
Tine mwe mthereri
hanzi I think we've got Mr. Buckley Tambo.
Oh okay. Mr. Tambo?
Yes, ndikuzwa baba.
Okay, Mr. Tambo of course is a researcher and political commentator. Mr. Tambo, give us your take on this meeting between Mr. Mugabe and the war veterans. How significant is it?
I think at the moment it's quite significant considering the current infighting that has been happening within ZANU-PF. Because with all due respect, I think the war veterans have played a very significant part, especially in terms of the ZANU-PF politics and in terms of also making sure that the president remains in power one way or the other. Through their campaigns and also considering that the greatest majority of even the security class are all veterans and all of his, if most of his ministers, if not all of them, are also veterans. They're quite a significant constituent within ZANU-PF in its electioneering. So I believe in the current crisis that the party is going through, the war veterans also have got a great stake whether to win or to lose it.
Thank you so much, Mr. Tambo. Please do stay on the line. Gibbs.
Let's go back to Mrs. Dongo. Mrs. Dongo, are you still on the line?
Ndiripo.
Now, Nechirungu, can I ask you in English and you answer in English if possible?
Why? And go and I'm Zimbabwe. I'm a show and I'm a devil.
Ngubuza kesi ndebele.
Now is a man devil in Makaranga. And I'm not too quite quite. If you can say when you know farm and get down at a prison, this is in the Philippines. One address and it's Philippine, Nichi Philippine. When you get down at a prison, this is the one address and it's your result. Isusu totaza kudada nechiru zishedu se iwe chita interpreted.
Aha. Okay. So I'll ask Blessing to actually ask a question in Shona. If I try to ask a question in Shona, I think Blessing will laugh the whole day.
Aye, what's it?
Don't go under my language. It doesn't matter even if it spends 3 days.
Saka no funza kuti. Nema wonere wenyu. Murufunga kuti maho veterans. Angata urida bamgabe kuti bamgabe chibaya. Ndakuona.
Amen. Nekuti zvinhu zvachinja. And ndofunga nezvavakaona mazuva aperaya nekuona kuri kuitika zvinhu zvauri kuona zviri kuitika mumusangano yavo izvi. Ndofunga iye zvine zvipachaita vamwe vane zvivindi zvekutaura. Ndiri kutarisira kudaro asi kashoma. Kuti vangakwanisa kuti vati baba madi kumbozorora here nekuti vamwe wacho nemastatements anomboitwa aya vakatotyisidzirwa kudhara kuti mukadaro zvimire zvakanaka. Saka ameno takatarisira kuti kune vachaenda uku kune varume here vakanyatsosimba munongoziva zvinhu zvandakambotaura muparamende vakanyatsosimba vanokwanisa kusumuka vachitaudza baba dai mambo chizorora zvakati nakei matiseenjera zvakanaka and legacy yamuda uyamuya yamakasiya yacho ichakati nakei but ikapfuura ipapo haizonyatsonaka.
Mr. Tambo, are you on the line?
Yes, I'm still on the line, my friend.
Yes, you heard what Mrs. Dongo said, that she's doubtful that we'll be having Amadoda Sibili, who can tell Mr. Mugabe that, you know, almost 36 years in power, it's time to pass on the baton to the next person.
I think she's right on that one. I don't think anyone will have the audacity to really tell him to pass it on, especially now that I think he's brought the fight to their doorstep. The fact that he's going to meet them personally and address them personally, I don't think anyone will be able to stand really against the president. I foresee him running through his term until 2018. Yes, there might be the skirmishes that some are pushing for him to go, but I don't think he will bow down to that pressure. But I think also the admittance, I think he is also realizing the growing calls that have been made for him to go. I think because there are too many quarters that are beginning to question him on that very same issue. So I think it is quite significant, the very fact that at the moment he is having to address them in order to quell the current fissures that are within the party. But I do not think that this current wave has reached the level of, I think, the Change Rai Wounds era, where they actually danced the National Heroes Acre and they actually called for the president to admit him and they told him their demands. And that demand
will match. Thank you. Please do stay on the line, my Dongo, and also Mr. Tambo Gibbs.
And Mr. Mongameli, Baba Mongameli, one because of us, like to wind up.
For our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live and we are going to post this discussion on our Facebook page and also on our Ndebele, Shona, and English pages soon after this show. And of course, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.